school from Ministry of Education must run when I was 14. Yekuti vakwanise kunyora gwaro rekudzisa vashandi vose vavanoshanda navo kupikira yekuti vaziye kuti hazitenderwe pamutemo kuti political party inoitenderwe pazvikoro ichiuya ichikohesa maticha tivamanikidza kuita fundraising ipapo.
Mati mawana mhinduro here?
Hatisati tawana mhinduro pari zvino, tichiri takamirira kuva mhinduro. Asi kana vachinge vatadza kuita zvatataura matare hatiti kuti maticha arambe achifa, vamwe vachiremara, vamwe vachisvika kutiza basa ravo nekuda kwemhirishonga dzematongerwo enyika. Nharaunda yepanodzidzirwa nevana ngaive nharaunda isinei nemakakatanwa ezvekutongwa kwenyika.
Munofunga mungakwanisa here kumisa ZANU-PF?
Kumisa ndochinangwa chedu, asi upenzi hwavo kana uchinge uchiramba uchienda mberi hunofanira kuti hukwanise kuitwa keeping check neparliament. Ndosaka tiri kutaura navanhu vekuparliament that motion inofanira kuraiswa paposition and answer neministry. What is the policy position eministry?
Muri kutiwo munoda kuti SADC, African Union neUnited Nations zvipindire kuti vabatsire kumisa izvi, makavataurira here?
Takanyorera matsamba kune mabazi United Nations, kana tichitarisa mabazi United Nations, tichitarisa mabazi akaita sana UNICEF, tichitarisa mabazi anoona nezvedzidzo dzevana nezvekodzero dzevana vadiki. Takatumira matsamba kuti tivahighlightira, tisimudza tingati red flag kuti pano paita dambudziko rakati ratinotarisa kuti munokwanisa kupindira. Izvi zviri zvienderana neOslo Declaration, zvienderana nemasafe schools, chinore chisungo chinoti pazvikoro hapafanhi kunge pachikonzerwa mhirishonga mhando ipi zvayo zvinotarisa vana kuti vange vachidzidza. Tiri muurongwa hwekunyorera bazi reAfrica Union, asi takatonyorera bazi reSADC tichitaurawo zvinyuto zvedu kuti chidaiwa kwanisa kuprotekta. Apa tingotarisa marights ebazi dzichete, tichitarisa nemarights evana vezvikoro.